Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 21/2019 makaterera kustudio 7 neperinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwenyika vamutuli nuve vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repayday funeral vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli maticha aisitambira kuma $500 vaakutambira $30 saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo tichichema kupera kwemari yedu.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa rinoti richaratidzira muHarare richienda kumahofisi avamutuli nuve nemusi wechishanu.
Mheri yakabvanwa yakava yakazivanwa mpeya tonight mashungu enenge yabvanwa hamusoro kwechina mitare inenge yabvanwa Harare yakabvanwa Friday. So is not any political crisis. So economics don't work where there is no confidence. Economics don't work where there is a political crisis. Economics don't work in a war zone. And for everything that happens in Zimbabwe is a war zone.
Bato reMDC rinoti zviri kuitika muZimbabwe zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaratidzira pamahofisi egurukota rezvemari vamutuli nuve nemusi wechishanu. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti nemusi wechishanu varayiridzi neavo vanotsigira zvichemo zvevarayiridzi vanofanirwa kupfeka mbatya nhema sezvo uri musi wokuchema kufa kwakaita mari yemihoro yevarayiridzi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Zvikoro hazvisi kuzovhurwa kana nyaya yemuhoro isati yagadziriswa nenyaya yekuti maticha hachisina kana chekufambisa kuti adzokere kumabasa kwacho. Maticha haangaindi dzokere kumabasa achitadza kuendesa vana vavo kuzvikoro. Saka nyaya iyi haisati yachinja. Zvikoro hazvisi kuzovhurwa, varayiridzi havasi kuzodzokera kumabasa. Ndosaka tiri kuti patiri pazororo kudai timboisa pressure kune vabati vehomwe kuti vagadzirise nhuna dzedu zvikoro zvisati zvavhurwa nenyaya yekuti hatidi kuti vana vedu varasikirwe nedzidzo. Ati third term item iri busy nonyorwa mazamanishoni. Hatidi kuti vana vedu vatadze kunyora mazamanishoni nenyaya yekuti vadzaridzi vari kurayiratidzira. Saka tiri kutarisira kuti tikaisa pressure paholiday ino nyaya dzedu dzinogadziriswa tokwanisa kuvhura zvikoro zvakanaka. Asi kana vatadza kugadzira tichasara tisina imwe option kunze kwekutora mabasa zvikoro zvotadza kuvhura.
Akushedza indiani uye mashedzerwa chii?
Tanga tadedzwa na regulatory authority kana kuti DISPO weHarare Central uyo anga achida kudzivisisa nyaya yeprotest yedu yatiri kuita musi wechishanu yepayday funeral. Tavatsanangurira mafambiro atichaita nenhunha dzedu nechinangwa chedu. Zvino ivo tawirirana navo kuti maunion zvomene akafanana nemakereke akafanana nepaitwa ndufu haamirire kukiwa nemapurisa kuti aratidzire. Asi ivo vatanga kutaurawo zvikonzero zvavo vakakumbira kuti dai manga muguta hamuna kumira zvakanaka. Tikati isu hatisi kuzomhanya neguta rose, tiri kungoenda pamahofisi avamutuli vanove mubati wehomwe yemari yatinoda ende tichange tiine mamashawo achange achichengetedza runyararo. Chimwe chavanga vachitaura zvevanga vachiti vamutuli vacho vanenge vasiko kuhofisi kwavo. Tikadhai isu kwatiri hatisi kuda kungoona ivo chete, tikuda kuonana nehofisi yavo. Saka tichange tichiratidza takatarisana nehofisi yavo tozosiya gwaro renyunyuto redu kuti zvinyunyuto dzedu dzigadzirwe. Mushure mekutaura ikoko tazonzi timboenda tichazodanwazve kuti tirambe tichitaura nyaya iyi. isu atina dambudziko nekuramba tichidzokera kwakuno vatsanangurira zvinhu zviri pamutemo zvatichaenderera mberi kuita musi wechishanu.
Zvamuchaenderera mberi kuita nemusi wechishanu zvakaita sezvipi vamasaraure?
Musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwe yenyika vamutuli Nguve vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repay day funeral, vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli. Maticha aisitambira kuma $500 vaakutambira $30. Saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo, tichichema kupera kwemari yedu tiine chishuwo chekuti vachange vachizogadzirisawo nyaya iyi. Tiri kukurudzirawo vari ruzhinji vemuzimbabwe kuti sezvo vasingakwanisa havo kuti join us vapfekewo zvichema vachichemawo kuparara kwaita mari kuirodzwa kwemasalari vachibatana nesu nenzira iyoyo. Asi vadzidzisi vazhinji vachange vakaungana pamahofisi avamutuli kubva na10 mangwanani kusvikira na5 mausiku.
Mutungamiriri weartus vaobed masaraure vari parunare nestudio 7. Zvichakadaro, sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvevarayiridzi, nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa pachavhurwa zvikoro kotoro inouya. Munyori wesangano iri varaymond majongwe vakabudisa nezuro gwaro rinozivisa nepakamira sangano ravo dano re Progressive Teachers Union iri rinouya panguva iyo gurukota rezvevashandi nemabasa amaisekai nzenza vakazivisa svondo rino kuti vachasangana nevamiriri vebashandi vehurumende kuti hurumende iise patafura zvainazvo zvemwedzi mina yasara iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri westudio 7 navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Tiripo ndechekuti varayiridzi vakawanda vari musangano reptz nevamwe vakawanda vatiomirira vaganu vane vasingatombozivi kuti tichavamirira vari kuchema chema kuti ha upenyu hwavoma, iye zvine zvitogeti rakwira fees chaidzo chaidzo hatigoni kubhadhara, vanorwara mumhuri dzedu hatigoni kuvaendesa kuzvipatara, rendi hatichagoni kubhadhara, mvura hatigoni kubhadhara, peturo haichatengi chinhu. Saka varayiridzi vari kuti aiwazvo kana tisina kupuhwa mari inokwana ngatibudisiranei pachena kuti hurumende iri kutadza kujustifya kuti masalaries ava kuramba vachitaura ekuti kusheni helmeti kana kuti chii vachitauraramba vachingopa masalaries aya haadresi machallenges ane vashandi iye zvino. Saka tiri kuti aiwa kana mari isina kuwedzerwa panotanga kotero yetatu varayiridzi vanenge vasingagoni kuenda kubasa. Saka izvozvo kana vasina kuzvicherechedza titaura kuti tichasvika pastage kuti kana pachitokanduranwa magumo achakandwa, nekuti tiri kutaura izvokuti kana tatimunese zvakaita izvo tobavuruma hurumende yakudedza shamwari dzayo dzainotamba nayo vachipanana maheu voita misangano yekunyepera vashandi kuti tigadzirisa zvinhu, kwobuda mashoko iwaya kuti hurumende yatu ichawedzera mari. Saka zvinhu izvo zvinhu zvinenge zvichinoita kuti kana zvisina kugadziriswa sekutaura kwatiri kuzviita haa ndiri kuona kuti munoita neta kutanga.
Chii chitsva chamungati muri kuendesa mberi? Tichiona ndo zvamangara ma muchingotaura kubva kotoro yapera.
Zvakafanana nemunamato, kana muchinamata kuna mwari handisi kuda kuita blasphemy kuti tikunamata kuna mwari, aha ndiroa tingotaura kuti zvatiri kutauraka the repetitiveness kuramba tichidzokorora kuratidza kuti kuna vanhu vakutiteerera hatina chitsva chatiri kutaura. Salari yaitamurwa naticha muno kutobva 2017 yanga iri 480 US kana 500. Salari iyoyo haina kumbonyanyochinja, vaakutitambirisa ratidzi yeti 500 iyoyo. Kureva izvo kuti taitanga tisina nebank rate iripo mari ingadai iri kuma 4000. Saka ndokuvakuma kuti vataure kuti vachiona nyaya yavo chaiyo chaiyo kana ticha ari kuramba achinzi anotambira 500 school fees yemwana wake waakabara pachikoro paanodzidzisa chizi 4000 vari kureva kuti ticha achagoni kuendesa mwana wake pachikoro paanochapa chekutanga. Ticha une vesadin salari yake yakutadza kutenga 110 repeturu kana aine motikari ine tengi rinopinda 70 liters. Tobva ipapo totiticha pamba panga achirodza makore ekaya haachagoni kupabhadhara nepamusara pekuti mari yake haisina baya. Chingwa chaichacho salari yaticha haigoni kuti ikwanise kutenga 60 loans zvechingwa pamwedzi, asi ticha iyeyi umwe chete 1985 aigona kutenga mota, aigona kutenga imba, aigona kuti iye paari anoendesa mwana wake kuchikoro aigona kuzvitengerawo motokari. Haasi ticha iyeyi haana chaanogona kuita. Chokwadi ndechekuti patasvika iye zvinezvi ndikuona tisingawirirani nepamusana pekuti haa ticha atambura. atungana mitakanya razi nchitu umeda kuzo zangaite.
Tiri kunzgo kuti hurumende ine urongwa wekukupai mari kana kuti yekukupai zvavanofunga kuti vanazvo svondorino. Zvii zvamungatarisira?
Vavazive kuti kune vari kutambura, vari kubasa senemuromo, vari kutadza kurarama. Saka ngavavazive kuti mutambo wavari kuita uyu, vanhu vari kuvaziva, ende kumberi uku hanioni zvinobuda zvakanaka nemaziviro kuti vanhu vachasvika pasi zvekuti kufuri kumhanze guku. Nekuti hatingarambi tichinyeterwa.
Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kuratidzira kwebato rinopikisa reMDC kwange kwakarongwa nhasi mumasvingo kwarambidzwa zvekare nemapurisa. Asi mapurisa, mauto nevasori vakatoendeswa kuguta iri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mapurisa akarambidza kuratidzira muHarare, Bulawayo neGweru pasi pemutemo wePosa. Kurambidza MDC kuratidzira uku kuri kushaurwa zvikuru nenyika dzekunze uye vanorwira kodzero dzevanhu vachiti zvinoratidza kuti Zimbabwe inombunyikidza kodzero dzevanhu uye kutyora bumbiro remutemo. Asi vanoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hapana mitemo uri kuchorwa.
Handitendrani navo nokuti matare ari kupa decision aya akaitwa mubumbiro redu reconstitution. So kana vasina kugutsikana nezvakataurwa nedare reHigh Court vanoapila voenda kune rimwe dare reSupreme Court vachidaro. Kana dare reHigh Court richinge ratonga rinenge raongorora raona kuti zvinokodzera kuti vambomiswa kuita zvavanga vachida kuita. Plus matare ari kutozviziva kuti izvo vanhu vemDC vanohwanda right yokuti toda kudemonstrata vachida kupwanya zvinhu zvavanhu. Zvavamboita mhirishonga dzose dzesure dzaita kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvinhu zvavo. Saka kana vanhu vachinzi mubumbiro vane mvumo yokudemonstrata, mvumo iyoyo inofanira kushandiswa ichitariserawo futi kodzero dzeruzhinji. Zvavanenge vachiita zvokanganisiwo ruzhinji here ruchida kuitawo mabasa aro risingadi kupinda mudemonstration iyoyo. Saka dare record ndorinoenzanisa kuona kuti zvii zvakanakira nyika panguva yega yega.
Asika ivo vari kuchema chema vachiti mapurisa zvaanofanira kuita kuchengetedza vanhu nezvivakwa zvakakosha, kwete kuti mapurisa anokwanisa kuya kuzomisa kuratidzira asi asingakwanisi kuchengetedza zvacho zvavanoti zvinopwanya.
Hatina mapurisa anogona kumira nomunhu wese wese vachiona kuti haana misikanzwa yaanoita. Asizve ndosaka taka mubumbiro makaiswa matare kuti kana vanhu vakafunga zvakasiyana vari vaviri ngavaende kudare ropa chitongo kuti zviri mari panguva yegega nezvivi. Kana zvatongwa nedare zvatongwa, isusu sevagari vomunyika tofanira kutevedzera zviri kutaura matare edu, nokuti akapuwa chipo chogona kuongorora matima iri yenyaya voona kuti zvakanaka nezvivi.
Vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunhare muHarare. Asi vachipindura mumwe mutevedzeri wemutungamiriri webato reMDC vatendai biti vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere.
We have to resolve the political problem. We have to resolve dambudziko remaelections akabiwa. We have to resolve dambudziko remunhu mwana weZimbabwe mutema ari akatsamwa. Tarisai vanhu vakatsamwa nekuti madhemo aya ari kubhanwa. Nenyu kana muchiti makawina election mune popular. How do you ban my procession? Gweru yakabhanwa, Bulawa yakabhanwa, tonight masvingo inenge yabhanwa, hamusha muchechina mitare inenge yabhanwa, Harare yakabhanwa Friday. So we have a burning political crisis. So economics don't work where there is no confidence. Economics don't work where there is a political crisis. Economics don't work in a war zone. And for all intents and purposes, that is a war zone. The constitution has suspended. Section 59 has suspended. And for all intents and purposes, MDC yato bano, nisi mbili mbani kuchu hurumi ndi. So kana mchita shu zuhu chagiriri, shaito nana simiti nana bota, nana vosta, hakuna kwa mnuhinda ni ekonomi. And the greater plebe kwa tiri kwa.
Saka, bato renyu chaita sei vabiti kana mapurisa ni matara ya wachiramba wachikurambiza ya kuita kuratizira kwa murukuda kuita.
Vanu hindi Zimbabwe wane kodzero zao. So nizimbabu wataramba machida machishinde mira kutikodzero dzavo zinde zino respectwa. Churumende chumakana uziwa kutu just like EMC could not stop change here. Emerson Mnangagwa is not going to stop change here. Kwa waka tamu, wana waka gumbuka, wana wari kutambura. So zese zirukuta uwa ishi. Nezuku itwa ni matari. Nezuku itwa ni mapurisa. Zile jezi bakuti vanu. Warambe ya chipusha kutero javo. So in the matter of fact, there will be more demonstrations by the MDC. In the matter of fact, there will be more notifications by the MDC. But this regime must be aware. To remain in the final result, ukaramba kutawara ni munu. Uramba kuti munu hazende. Uramba kuburira munu zira. Zekuti aseme. Munu anapesira asisina choice but to resort to extra legal means of expression. Those akakoza kuu ya November 2017. Vanu wangu wajanyirirwa. Soja reka zopesira na kura puti. Reka pita la itonga. Izvikuti panangwe kumusangabere kuti zvakare muZimbabwe hazvisi zvakuzoshamisira vanhu because vanhu vavharwa political space ende mushoja munhu ari kurwadziwawo mushoja gore rakapera aitambira $500 nhasi akutambira $500 but $500 $50 the $50 yarowa mumusangabere weinflation so that we've got a serious crisis.
Mumwe mtevedzeri wemutungamiri webato reMDC Vatendai Biti vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump havasi kutambira chikumbiro chavaEmerson Mnangagwa chekuti zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru vehurumende nevamwe veZANU-PF pamwe chete nemamwe makambani zvibviswe. MuHerald, hurumende yeZimbabwe inoshora zvakataurwa nehurumende dzekuEurope, America, Australia neBritain idzo dzakashora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekurambidza vanhu kuratidzira. Hurumende yeZimbabwe inoti inokatyamadza zvikuru nekupindira munyaya dzeZimbabwe kuri kuitwa nenyika idzi. Muchikambu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kazai pano vaStudio 7 makadiko. Zvinongotaurwa navo vanonzi anagadzira chiri mumhanzi ava kumanaka. Ngasadaromba. Amarota anasotoichochora kodzero dzevanhu here vanhu veZANU-PF zvari kuita kungoponda vanhu kungosunga vanhu kungodindini anga vasadaroba nyangwe mari dzacho dzichivanakira dzeZANU-PF dzavanoryaka anga vasadaroba kumana because ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura ivo vega ivavando vari kungodya ndo vari kunakirwa nezvinhu uye vasevamwe vanhu vari kutaura pasotezi vachiti hei chamisa chirege pawakazvanya chamisa hamborina pakambodzvanya kuriwo ndechekuti ZANU-PF chete ingorega chete zvairi kuita izvozvo uori kuba mari vachidya vega tichiita mapurazi akawanda wanda munozvinhu zvakafanana neizvi vachingotora mari dzehurumende vachidya semushongomusana izvo ndo zvinokuuraya nyika semuzongotongoti he MDC yazodai he zvazvodai nokutadza kutotungamirira chaivo chaivo kutungamiri chaivo chaivo haizigoni ZANU-PF. Chainongogona kungoti hei kutongwa kwaro hei kutonga kwaro tichingotonga tichingotonga pazviri kutongwa zvacho hapana bhikozi vanhu vari kufane nzara vanhu vari kutambudzika nyika mari hamuna maticha asi kuora vanhu vari kufane nzara muZimbabwe saka amana musadarobakumana chero muchiida henyu ZANU-PF vachi bati chimbofungaiwo changaiwo mumboridzenawo mana.
Ini ndingafara chaizvo kana mukandipurera audio iyi. Ini ndinoitwa game changer Timoyo Dream Johannesburg. Chinondinetsa panyaya yemuZimbabwe ndechekuti vana mutodi pese paanotaura anongotaura zveMDC pese pasha mamuromo watu anongushama zwe MTC. Kupawacha zotiwo iwo apa ndipata kone wa ondo pata kanganisa wa apa ndipapi. Nekutichikese cha waru kungutawara ngori MTC. Wana gazira chiru manzu, changu funga kutawara chesa ni kutawara shivarungu. Kupawacha tiwo apa ndo pata kanganisa wa isu ndipapi. Tuda kunzawa ipapo. Tuda kunzawa ipapo. Tiwo pachawo pawacha tiwa kanza wezano. Kupawacha tiwa ndiwe wakone wa wende papi. Nasi right now waru kurambiza mademo nyika yese. Kutasai tuwa wano chikei vano warukuni ya kubachikei ya vano tukubazi waruku machikei vano gawa sunungure vano gawareki vano warati zire kana wachidiwa ni vano shisha wone kwa pako ya zote vana wana kuyenda kuno rati zira.
Hello West 7, ndini believe mangena ndiri kuno Cape Town Western Cape. Zviri kuitwa nevanhu vezanu PF hazvina kumira mushe. Vari kukona kukontrola nyika votadza kuregesa vanhu kuita demo. Tiri kuona kuti chinhu chakaipa zvisingaiti. Ngavasiyane nevanhu vaite demonstration yavo ndoda kuratidza kuti havasi kufara nekuzviri kuitika munyika. Pane kuti vanorambidza vanhu vachirova vanhu vachitumira vapurisa vachirova vanhu. Niuda kukuti watadza kukono kukondrola nyika. Wotinetsa na nevanhu asine mhosva navo.
Sanganaka vashamari vestudio 7. Zvino ndinonzi Newkman ndiri paSouth Africa paJoburg. Ndinoda kutaura hangu zvishoma-shoma. Tozviziva kuti studio yenyu haina rusarura, haina kwayakarerekera. Asi vanhu vakaita sa energy mutodo yona vagadzira chiromanza vatauri zvinhu zvinonzikwa, vanotaura zvinhu zvisina musoro. Saka ndovanhu vachaita kuti vanhu vasanyanya kuda kuteerera kazhinji studio sebecause vanhu vanotaura zvinhu zvinogumbura vateereri, vanhu vanotaura zvinhu zvisina musoro, vanotaura nhema dzega dzega. Vatenda
maswera ere mastudio 7 apo. Ini ndiva kumbotaura rangu uyo murume unonzi Nick Mangwane kuti Mpoko pekezera Mpoko uya uya waimbotaurawo sekutaura kwaari kuita kwana gumbo ayaya chakutaura zvekuti yeu akatanga kuitaura kuti vatotonga unonzi ivhu racho riri kumba kwake kana kuti ivhu racho ritori ne godi basi basi aitaura zvaari kuita izvi vati izvi zvana Mpoko izvi zvakatiza izvi zvaasitozikana kuti ari pima ndiyo zvano PF manje manje uchazonga akuritiza ivhu iroro raari kuda kuganza naro kuti siyeni ivhu redu uchitaura zvevhu nguva inoi nguva yetiri inoi kutaura zvevhu kutaura zvekukoloraini kuti tinokolonaizwa nguva itinoi ndaanhu akazungaira toti zvimwe anhu kufunda kutoita maminista kufunda nangusa hudofo kutaura zvekukoloraingwa nguva inoi sore yenyu nokumborituka mbichana kati tinojairira anhu ari kutiza ivhu iroro iro vaotoita nzi ivhu redu indai anhu ichijairira tatenda angu.
Makadii vashamarari vestudio 7, ini ndiri kutaura ndiri kuno kuSouth Africa. Tinodawo kutaura pamusoro pezviri kuita kunyika yedu yeZimbabwe. Tanga ndiine chichemowo chakaite chikumbiro, dai vakuru vedu ava vataurirana kupinda kuti vanhu vangokuwara vachisungwa vachishungurudzwa chero zvikazonaka. Misodzi yedu inongoramba iri pamatama. Dai vanzwisisawo kuchema kwevanhu, dai vanzwisisawo kusungwa nekushungurudzwa kuri kuita vanhu. Ngavataurirane ivo vachamisa navamunangarwa, votaurirana vowirirana chinhu chimwe chete kuti vanhu vaone kugadzikana zvakanaka vazviita.
Ndinonzwa kushushikana zvikuru nevamwakuru vehurumende vanotaura mashoko anokatyamadza, mashoko anorwadza zvisingaperi inoshora. Ndozvakakonzera vese vakaenda kuhondo vazosvika kuda kurwira nyika yavo. Tiri kurwadziwa nemashoko anotaurwa nana mutodi ramai nekusingaperi. Makadi henyu vashamarari vestudio 7, nokutendai chose nekuti pakwamunoita chirongwa. Isu moyo yedu ine hondo. Tatenda hangu mukandiverengerawo audio yangu iyi.
Awa vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanodzima moto vari kunetseka nemoto uri kubvira muGrand Canaria Island muzviwi zveCanary Islands, uko moto wapisa mahekta zviuru gumi nezviviri ukakonzera vanhu vanoita zviuru zvipfumbamwe kuti vatize misha yavo. Chakakonzera moto uyu hachisati chazikanwa. Dare redzimhosva remauto remuCameroon ratongera varwi gumi kuti vagare mujeri upenyu hwavo hwese. Varume ava vakuru vezvikwata zvinorwira kuti matunhu avanogara anotaura chirungu apiwe kuzvitonga kuzere kubva kune matunhu anotaura chiFrench. Vanoedza kuunza runyararo pakati pehurumende nevarwi ava vanoti izvi zvichakanganisa hurukuro dziri kuitwa dzekupedza kusawirirana kuripo. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Manzwi ekupedzisira akataurwa nemutsvakabvu Eric Garner ekuti ndiri kutadza kufema akave mazwi akashandiswa nemasangano anorwisa zverusarura paakange achiratidzira. VaGarner vakadzipwa nemupurisa nenzira isingabvumidzwe vakafa. Mukuru wemapurisa muNew York City vaJames O'Neill vaudza vatori venhau kuti mupurisa akabzvinya vaGarner vakafa makore mashanu apfuura, Daniel Pantaleo, adzingwa basa. Rufu rwavaGarner rwakanzi nematare edzimhosva kupondwa, izvo zvakakonzera vanhu vazhinji kuratidzira munzvimbo dzakawanda muAmerica. Vachiti vaPantaleo vasungwe pamwe chete nokudzingwa basa. Kudzingwa basa kwavaPantaleo kwatambirwa nemufaro nevanhu nemasangano mazhinji vanoti kunyangwe hazvo zvakatora makore mashanu, kupiswa kwemupurisa uyu pabasa ndizvo zvega zvaifanirwa kuitwa kare kare nevakuru vemapurisa eNew York City.
Ndazomere kurira
tapiya
pano watakundokushira
watakundokushira
watungamira tiyani wafunga natichenesera nzira hazvitetembe nyama tinotetemba pakati pehana chokuita pano
apana
kungomirira mhere yamangwana munotipudzire tapanurwa samonde munotipudzire kunanzira iyo
Vanorwadza moyo, Winky D achibatirwa nemutsvakabvu Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva rinoti richaratidzira muHarare richienda kumahofisi avamuturi Ncube nemusi wechishanu. Bato reMDC rinoti zviri kuitika muZimbabwe zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwechekerere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.
Soko isi